Kila ji ana yafo Mukuru 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 Bana mbuya ndo vaka chengeta Ndo vaka bereka Ndo vaka yaruta Ndo vaka chengeta Bano da zoro
Nyara tua, I wanna be your shanda, never die. Then I'm gonna be your shanda, never die.